Ini ndini jonga kande miri nchiti ene msore na uza nasi chitatu chikunguru 6, 2016. Maguta akawanda munyika atambira kurudzire kuti vanhu vasaende kumabasa vachinyunyuta nemamiriro yakaita zvinhu munyika, asi zvinonzi vanhu vakawanda vasungwa nemapurisa uye zvimwe zvinhu zvapiswa. Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupaman ndowanzira voramba kuti hurumende ndoyambodzima madande mutande akaita seWhatsApp mangwanani. Mutungamiri webato reMDCT vamogentsvangirai vanoti zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano sezvo zvinhu zvaenda kumawere. VaS Lumumba vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuti vakatuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa munyika yose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.